Vachitaura pamusangano wakokerwa nesangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, madzimai makumi masere abva muchinhoi nenzvimbo dzakapoteredza ati anotya kutariswa kuti ane chirwere chegomarara here sezvo anenge asina mari yekuzorapwa. Amai Chipo Mulotywa vanogara mumusha wealaska pedyo nechinhoi. Amai Mulotywa vati kuongororwa kuti vane chirwere chegomarara hazvina kukwana sezvo pachizodiwa mari yekurapwa iyo vanoti vakawanda vanenge vasina.
Onda ndiri kutaura nhau yekuongororwa kensa. Tinonoongororwa kensa zviri pachena, but kana ndaonekwa kunzi ndine gomarara iroro, mari yekurapiwa hapana. So isusu tiri kuti semadzimai hazvina kutikwanira, nokuti kana ndikanoongororwa ndikaonekwa ndinaro, ratoo rimwe dambudziko randaa naro, but inini mari yekuti ndichirapwa handina.
Amai Chipo Mulotywa vati kuongororwa pachena kunofanirwa kuteverwa nekurapwa pachena.
Zvaibvira tagona kuongororwa nekugona kurapiwa kwacho kuti dambudziko racho rigone kutirerukira.
Muzvare Esther Chinavainzva vatiwo zviri nani kugara vasingazive kuti vane chirwere chegomarara here sezvo vanenge vasina mari yekurapwa.
Isu sevakadzi vavasikana hongu tiri kunoenda kunotestwa kenza, but tinesiye plus kuti tinozoona kuti even kana tatestwa hatiri kuzowana funding kana mari yekuti tizonorapwa kenza yacho. Saka tinozongoti zviri nani tisiye murima, nokuti ndikaziva kuti ndane kenza ndichastress kuti saka ndichazonoora kwani. Saka zviri nani ningogara nzvimbo zvekuti handizivi ndinayo here koro ndiandii.
Muzvari Chinavainzva vakurudzira kuti hurumende iwanise mishonga pachena kumadzimai anenge achirapwa chirwere chegomarara.
Anchidawo kuti pasinoinanotesta kenza yacho at least vakatanga kupawo kana mishonga yekutanga sezvo vanongoitawo pamaARS at least zviri nani.
Zvimwe zvabuda pamusangano uyu idambudziko rekushayikwa kwemasanitary pads nevana vasikana zvikuru vekumaruwa. Muzvari Siriya Mutande vati vasikana vari pasi pemakore gumi nemasere vanofanirwa kupiwa mapedzi pachena sezvinoitwa mapiritsi ekuronga mhuri.
Vano kumaruwa vazhinji vari kushandisa zvimachira makotoni, saka sezvinongoitwawo kupuwa kunoitwa vanhukadzi mapills ekuronga mhuri. Vana vechikoro especially vari muzvikoro vazhinji vacho vanomira kuenda kuchikoro, nokuti kana achingari ashaya mapedzi kuti aende kuchikoro hazvinyatsobude zvakanaka. Ngokurudzira hurumende kuti dai akwanisa kuti vana vari kumaschools vapiwa mapedzi emahara.
Musangano wanhasi wasvoropodzwa mashoko emuprofita Walter Magaya vakati vakawana mushonga wekurapa chirwere chegomarara pamwe neAIDS. Amai Felista Kumundiwa vati zvakataurwa navamagaya zvikabuda kuti manyepo zvichakanganisa madzimai akawanda kudarika varume sezvo madzimai akawanda achienda kumakereke.
Ini ndinozoona kuti zvinhu izvi zvakanyanya kutiomei isusu semadzimai, nokuti ndisakawanda tinoenda kuchechi. Zvikazoprovhwa kunzi zvinhu zvazviite zvakutotiafekta, ende zvakutiafekta kuenda kuchechi kwedu kwataatiita nezvinhu zvatanga tichimbobhilivha ini.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya panyaya iyi. Madzimai ashoropodzawo kuroorwa kwevana vanenge vasati vabvezera achiti hurumende inofanirwa kuomesera vose vanenge varoora vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.